Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 3/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinongokurudzira vataura mashoko ivavo kuti ngavaremekedze mhuri yeZimbabwe uye vazviremekedzewo vasawanikwe varivo vanowanikwa vachitaura mashoko asina tsarukano akadaro. Isu seZANU-PF tinokoshesa mutungamiri wedu.
ZANU-PF inoti zvekuti vaityisidzira nyika nemabhambo vaingoitawo zvemugodzi matsuro hazvisi zvinhu zvakanakira kunyika nekuti nyaya iyi vanoibata senyaya inogona kukonzera kusagadzikana kwenyika.
ZANU-PF kubva kudhara inotamba politics dzetsvina, dirty politics ndo dzavo dzavanoziva. Saka apa mukaona vachiita chinhu vanenge vachida kuda kupomera munhu kuda kumusvibisa zita kuti vamubvise pachigaro.
Asi vamwe vanoti bato iri rine nhoroondo yekushandisa zvinhu zvakadai semabhambo kuti ikwanise kubvisa vamwe.
So tinenge tichitarisira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika. Zvakare chikwereti ichi chiri kuramba chichingokura chichiwedzera pa 17.5 billion iyoyo. Tinotarisira kuona kuti a huge percentage maareas interest.
Zimbabwe yotatarika kubhadhara zvikwereti zvayo kunze nemunyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuenda kuVictoria Falls mangwana kunovhura zviri pamutemo musangano wemakurukota ezvemari kana kuti United Nations Economic Commission for Africa kana kuti UNECA. VaMnangagwa vakambokundikana kuenda kumusangano uyu nemusi wechishanu mushure mekunge paita mashoko ekuti pane yainge ateya mabhambo panhandere dzendege. Mashoko aya akatumidzirwa kukambani yeFastJet nemunhu aizviti John Doe. Kazhinji vanhu vanozviti ana John kana Jane Doe vanenge vasingadi kuzivikanwa mazita avo kana kuti vanenge vasati vazivikanwa mazita avo zvikuru munyaya dzine chekuita nematare nekupondwa kwevanhu. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakazomanikidzwa kutora nzvimbo yavaMnangagwa svondo rapera. VaMnangagwa vakabva vavandudzawo utungamiri hwemauto emuchadenga musi uyu. Vamwe vanoti zvakaitika izvi zvine chekuita nekunetsana kunonzi kuri mubato reZANU-PF mushure mekunge dunhu remasvingo razivisa kuti riri kutsigira kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Nekusagadzikana mubato mamwe matunhu haana chati ataura nezvenyaya iyi. Asi mashoko kuvatori venhau mutauriro vaMnangagwa vaGeorge Jaramba vakati nyaya dzine chekuita nekudzivirirwa kwenyika hadzifaniri kutorwa sedambe. Mashoko aya atsinirwawo nemukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira.
Mashoko akadaro mashoko anokatyamadza, anonyadzisa, anobvisa chiremerera pavava vanotaura mashoko iwavo.
Sei muchidaro vaMarapira?
Nyaya yakaita sebomb scare haisi nyaya yakanaka kuti inge ichiwanikwa iri mukati menyika ipi zvayo. Saka ni tinongokurudzira vataura mashoko iwavo kuti ngavaremekedze mhuri yeZimbabwe uye vazviremekedzewo vasawanikwe varivo vanowanikwa vachitaura mashoko asina tsarukano akadaro. Isu seZANU-PF tinokoshesa mutungamiri wedu, tinokoshesa vatungamiri wedu wese, tinokoshesa chiro mwana upi weZimbabwe.
Munorevei apa?
hatidi njodzi inosvika pedyo kana umwe zvake. Asi tinoona kuti vanotaura mashoko avo ndo vasina kana ruremekedzo. Pane chipi kana chipi ndo vanoita zvibhakera kundufu vachitemana nematombo vachitadza kuti vabatane kuti vanyararidze mhuri dzinenge dzafirwa. Izvi zvinhu zvakangonekwa nenyika yose yeZimbabwe zvichiitika mazuva apfuura.
Mukuru muofisi zvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa marapira vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paRhodes University kuSouth Africa Dr. Tinashe Munyarari.
Panyaya yebhombo iyi semaonero angu aZulu ndinoona se it's just a political gimmick. Munongoziva kuti ZANU PF kubva kudhara inotamba politics dzetsvina, jet politics ndo dzavo dzavanoziva. Saka apa mukaona vachiita chinhu vanenge vachida kuda kutry kuda kupomera munhu kuda kumusvibisa zita kuti vamubvise pachigaro sezvo vakaita waElson Moyo. Nekuti waElson Moyo maybe vakanga vasiri lawyer kuna vamunangagwa. Saka vachibva kuti aiwa regai tiise munhu ari lawyer wavanoziva uyo anonzi Jacob Nzvende. Because angari part of my coup plotters aitoshanda na Sibusiso Moyo, they were very close na Sibusiso Moyo. Saka apo ari kutry kuda kuriwarda Nzvende nekuti anga asati apiwa reward yake, vamwe vese vakareward.
Mungape here muenzaniso wepakamboitika zvimwe zvakadai kana muchiti kazhinji panowanzoitwa zvakadai kuti pabviswe mumwe munhu?
Kubva kudhara tinozviziva kuti ZANU inongoita izvozvo. Tarisai kubva 1963 nhoroondo yeZANU PF vanongoita zvinhu zvekuti paitike commotion then obva vatageta munhu wavo. Nyangu nyaya yebhomba futi yakamboitika yayambo kuwhite kublawayo munongoona kuti dzadzingori political gimmick. Pane munhu aida kungopomerwa paya paya.
Totarisawo iyo mamiriro akaita zvinhu mubato iri pari zvino vamunangagwa pane vamwe vari kuti ngavarambire vari panyanga, vamwe vachiti aiwa temu yavo kana yapera vanofanira kusiya basa. Muri kuzviona sei izvozvo?
Aiwa izvo vanenge vakutodambura constitution ka, ende vari kutry kuda kuti vawane 2/3 majority dzekuti wachinje mutemo weconstitution. But izvozvo ndo zvinhu zvichanetsa nekuti panozoda referendum kuti mutemo uchinjwewo.
Zvinosiya nyika iri papi izvozvo zvekuvandudza mabimbiro emutemo kana kuti mutungamiri arambiriri ari pachigaro?
Hazvisii nyika yakanaka. Ndosaka muchiona kuti tinozongopesera taita senyika dziya dzakangofanana na Venezuela nedzimwe dzinotongwa nechitororo dzakaita sana Russia wana Belarus awo kwavanongofarira kuenda mazuva ose. Munongonzwa zvaenda kuBelarus, aenda kuBelarus ndokwavanonga achiwana maideas iya yekutonga nechitororo kutenga nede.
Asika ivo veZANU PF vanoti vamunangagwa vanodiwa nevanhu vakavhoterwa navanhu vakawanda, nekudaro hapana chinenge chakaipa kuti kana vanhu vachida vaenderere mberi vachitonga.
Aiwa iri nyaya yemaelection iyo inozivikana nemunhu wese ka kuti vamunangagwa havana kuhwina, and sadak chaino tozoziziva kuti vamunangagwa havana kuhwina. Inyaya itori contested iyo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paRhodes University kuSouth Africa Dr. Tinashe Munyarari vari parunare kuSouth Africa kwakare. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vatanga zvakare hurukuro dzekuti Zimbabwe iite nhaurirano nevayakakwereta mari yekuAmerica inosvika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 billion. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kuda kugadzirisa nyaya yechikwereti iyi kuchanetsa zvikuru sei. America yakazivisa kuti haichabatsire Zimbabwe neurongwa uhwu sezvo yakaputsa chirangano chekuti iite sarudzo dzakachena uye chekuti iremekedzewo kodzero dzevanhu. Kunyange hurumende iri kuti yakaita sarudzo dzakachena, America nemamasangano emunyika nekunze akaita seSADC neAfrican Union nemamwe anoti sarudzo dzakaitwa gore rapera hadzisvike pachikero chinotarisirwa munyika ine utongo hwejekerere. Mukuziya nezvenyaya yechikwereti iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Muzvare Chipo Mutambasere.
Nyaya yekuti chikwereti chibhadharwe, kuti chibhadharike chikwereti ichi, zvinotoda kuti isu muZimbabwe titange nhaurirano iyoyo Nekuti ticharangarira kuti the last meeting yakaitwa ye debt dialogue iyo yaitungamirirwa naVajoakim Chisano vakataura ivo kuti Zimbabwe iwane rubatsiro mairano nechikwereti inofanira kugadzirisa nyaya yesarudzo igogadzirisa nyaya yema human rights munyika igogadzirisa zvakare nyaya yehumore zvinhu zvese izvi zvitatu hapana chati chafamba hapana chati chagadzirisika so kana vachiti vari kugadzira matechnical team avo vekunze vakamirira kuti Zimbabwe itange yagadzirisa nyaya idzi muZimbabwe imomo
asika mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari kuti sarudzo dzakaitwa zvakanaka chose
hongu vangadaro havo vachiti sarudzo dzakaitwa zvakanaka asi avo vanoti vekuCommonwealth vanoti vekuSADC vanoti vekuAfrican Union vose vakataura kuti sarudzo haina kubuda zvakanaka muZimbabwe haina kugadziriswa zvakanaka so naizvozvo tinenge tichiona kuti avo vekuAmerica vakabva vatiwo ivo havadi kutaura nyaya dzezvikwereti zveZimbabwe nenyaya yekuti sarudzo haina kubuda zvakanaka veEU vakataura zvakare izvozvo so kana vachitaura ivo kuti vamunangagwa vachiti sarudzo dzakabuda zvakanaka vari kutaura ivo kuti havasi kutenderana nezviri kutaurwa nepasi rese here
ko kugeza maoko panyaya iyi kwakaitwa neEU neAmerica kune dambudziko rakaita sei chaizvo kuhurukuro idzi
izvi zvinova zvinoti padambudziko pakuti America irimo vanotaura maParis Club of which Paris Club ndiyo yatine chikwereti chakanyanya nayo zvakare naavo veEU so kana vachiti ivo havasati vakuda kutaura nesu nezvechikwereti ichocho zvinoti padambudziko rakanyanyisa nekuti ndivo vamwe vekuti vatinenge tine chikwereti navo so kana vasingadi kuya kuzotaura nesu zvinoreva kuti veWorld Bank havakwanisi kutaura nesu zvinoreva kuti veIMF havakwanisi kutaura nesu zvoreva futi kuti Paris Club haikwanisi kutaura nesu
pane dambudziko rei Zimbabwe ikatadza kubhadhara chikwereti ichi
zvazviri iko zvino Zimbabwe takaitarisa senyika hatisi kugadzira upfumi hwakakwana hwekuti isusu tirarame hwekuti vana veZimbabwe vararame neupfumi hwenyika so tinenge tichitarisira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika zvakare chikwereti ichi chiri kuramba chichingokura chichiwedzera pa17.5 billion iyoyo unotarisira kuona kuti a huge percentage maareas iinterest zvinoratidza kuti isusu hatisi kukwanisa kubhadhara chikwereti ichi so zvinenge zvichidiwa kuti dai tawana rubatsiro rwekuti at least kana kuti tawana regerero rwekuti vasaramba vachiticharja nemainterest vasaramba vachiticharja maarea charges kuti chikwereti chacho chisaramba chichienderera mberi
tine urombotati muzvare Chipo Mutambasere ndimuzvare Chennai Mutambasere inyanzvi munyaya dzezveupfumi vange vachitaura vari parunare kuBritain imwe nyanzvi munyaya dzezvechikafu Reverend Forbes Matonga vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vati nzara yapfunya chisero munyika idambudziko rave kuda rubatsiro rwakakura kubva kumasangano anopa rubatsiro ekunze akaita seWorld Food Program nedzimwe nyika kuti vakwanise kupindira kana kuti state of emergency. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vakatoita izvi svondo rapera nemusi wechina kuti nyika yavo iwane rubatsiro rwekunze nekuda kwenzara yakatarisana nenyika dzemuSADC. Vamunangagwa vakazivisa nyika nemusi wechina kumusangano wavakaita nemadzishe kuti hapana achafa nenzara munyika sezvo vari kutora matano ekuona kuti munhu wose awana chikafu. Asi vakawanda matunhu akawanda munyika vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Reverend Matonga.
Kuona kwangu ndekuti kudeclare chinhu chakanaka nekuti ndokunovhura mikana nekuti maorganizations anenge vana WFP vakwanise kupinda munyika vakasununguka zvinobatsira kuti chikafu chiuye chakawanda. Saka ini ndiri kufunga kuti dai nehurumende yanga yadeclare kuti it's a national disaster because maonero edu ndeyekuti zvechokwadi muminda mevanhu hamuna kumira zvakanaka. Handinyatso kufunga kuti yakamira yoga hurumende ingakwanise kuti isidhe vanhu vakawanda zvakadaro.
Asika panenge panga pambonzi mumatura mune chibage chakakwana. Chingakwanise kuraramisa vanhu kusvika iro gore rinorapera kana kuti mwaka uno uri kunetsa.
Handina chokwadi nekuti handina mafigures acho. Asi kazhinji chibage chakadaro kana chirimo chainaka kuti chiwanikwe nevaya vanogaya hupfu, anonzi mamillers aya, macommercial millers. Iwayo mamillers akanga agaya ndochinotengwa nevaya vanosenza nekuti vanenge vane income yekutenga. Asi veruzhinji vari kumba uku, vari kudzimba uku nekumaruva kunyanya, vanenge vachida kuti vapuhwe chikafu pachena. Saka mazuva apfuurayo taimbonzwa sedunge mamillers chaiyo akanga akutomboimporta chikafu. So handina shuwa kuti information iyi rakazara ndeipi pane izvozvo. Asi hazvinoshata kuti kana chirimo ngachipiwe mamillers uye chosubsidizwa kuti upfu huchipe. Nekuti zvatiri kutaura iye zvinezvi kumaraini uku bhagidhi rechibage raakutengwa ne$10.
Raambenge richiita mari.
Mabhagidhi anga achitengwa nema$3 nema$5.
Saka kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanhu vaakuchengeta chibage nekuwedzera mutengo.
Nekuwedzera mutengo ndizvo zvechokwadi. Saka tinofunga kuti kana changa chirimo chikabage chikawanda pamaketi zvinodzikisa mutengo. Ende zvinoita kuti mutengo hupfu urambe wakadzika. Saka ini ndinofunga kuti tiri nhengo yeUnited Nations senyika. Saka ngatiwanei rubatsiro kubva kuna maUnited Nations kana zvichibvira. Pamusana ndosaka takajoina maboka handionesa kunge zvinokanganidza anything.
Kazhinji kana paita nzara yakadai ndechipi chikafu chinowanzopihwa Reverend Matonga?
Kazhinji vanonyanyobisa kuti nyika vanhu ngavapuwe staple food yavo. Saka munomu isusu tinodya chibage. Saka kazhinji chinopuhwa chibage. Then chechipiri chinopuhwa vanowanzopuhwa beans. Beans rakanakira kuti riri nyore kuchengeta kwenguva yakareba. Then vanhu vanopuhwa zvekare nemafuta ekubikisa. Kazhinji izvozvozvo ndo zvinonyanya kuita macomponents efood basket kana richipuhwa.
Reverend Matonga vaimbotungamira sangano reChristian Care vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nemakumi manomwe vakaurayiwa kuBurkina Faso nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero. Vanhu ava vari kurwiswa kunzvimbo dzakawanda nevanotsigirana nezvikwata zveAl-Qaeda neISIS. Nhaurirano dziri kutarisirwa kutanga nhasi muCairo, Egypt, kuedza kumbomisa kurwisana pakati pechikwata cheHamas neIsrael. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Samantha Sivanda, avo vakatanga sangano reSigns of Hope Trust tichikurukura nezvenyaya dzekurerutswa kwemafambiro kana mararamiro evakaremara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinoona kuti kubvisa value added tax kwakaitwa chinhu chakanaka. Zvinoita kuti maprize ezvinhu asakwire, because tiri kuona kuti vakaremara vanomanida maassistive device on a daily basis. And kana mutengo wacho usasakwanisike kana kuti usasasvikirwe nevanhu, zvinouraya basa ratadai taita senyika.
Amunoti maassistive device aya zvinhu zvakaita sei, zvinobatsira sei vanhu vakaremara?
Kana tichitarisa maassistive device tiri kutarisa zvikwanisiro zvinenge zvine vanhu vakaremara zvinobatsira mukurarama kwavo. Tikaona like munhu anonzwira kure anoshandisa inonzi hearing aid yaanoisa kuitira kuti anzwe zviri kunyatsotaurwa nevanhu. Vamwe vaivai vasingaoni vane maclock avo kana mawatch avo anotaura, vane zvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinobatsira kuti munhu asarambe achingokumbirawo kune vanhu rubatsiro, agarewo ari independent. Pane zvimwe zvinenge mawheelchair zvinopinda futi ipapo pamaassistive device. Saka zvinhu zvekuti vanhu vakaremara vanoshandisa mukurarama kwavo everyday kuti upenyu hwavo huendeke vagone kuita independent.
Panguva iyi mitengo yezvinhu ichienderera mberi ichikwira munyika, danho ratorwa nehurumende rekubvisa value added tax pamaassistive device muri kuona richizounza shanduko here pamitengo yezvinhu zvinodiwa nevanhu vakaremara?
Ya, isusu kana sesangano tichitaura, tinotaura chinonzi economic cost of disability. Tiri kuti vanhu ngavasa ignore kuti pane mamwe macost anobhadharwa nevanhu vane madisabilities. Mukaona vamwe vanhu anenge asingafambi, anenge achinida zvinhu zvinenge maadult diapers, vamwe vaya vane albinism anenge achitonidawo sunscreen. Isusu kana chitenga mafuta edola, iye ari kutomatenga ne$13. Which means kuti every time anospenda more money than isusu munhu ane disability. Mitengo iyi ikaenda pasi, munhu anogonawo kutofamba-fambawo sevamwe, anogona kunzwawo kune vaivai vasinganzwi achishandisa hearing aid yake, kune vaivai vane low kana kuti hard of hearing. Saka tiri kuona kuti mitengo iyi ikadzika zvinobatsiridza. Mari iyaiya inenge yakushanda pakuperekedza munhu kana kuti pakumutsvakira mumwe munhu anenge achimubatsira inenge yakushandawo zvimwe zvinhu.
Aona muchitanga chirongwa chinonzi Campaign Against Budget Pollution, chirongwa ichi chinoita nezvei?
Kuona kuti dzimwe nguva pane kunyepa kana kuti mamwe mastori asingaite kana kuti enhema anoita kuti zvinhu zvishatire munhu wese. Kampeni yedu iyi yatiri kuda kuita iri kuchenjedza vagari vemuZimbabwe kuti vachenjere panyaya dzavanoona pamasocial media, vagone kuti vave nemafact checking skills, vagone kuziva kuti ndinotarisa sei kuti ichi chinhu chechokwadi here. Zvichabatsiridza futi pakuti kana munhu nenyaya yemadhivhaisi yatiri kutaura, munhu akasvika madhivhaisisi aya achangokwira, anogona kuzoripota kuti aiwa pane zvakadai zviri kuitika kana akuziva nyaya dzeinformation. Tiri kuona kuti vakaremara kazhinji nenyaya yekuti havana mafoni, havana zvimwe zvikwanisiro, maradio, matv, vanoramba vari vulnerable kumadisinformation aya kana kuti kunhema dzinenge dzichitaurwa dzimwe nguva.
Nanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita naMuzvare Samantha Sivanda, avo vakatanga sangano reSigns of Hope Trust. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevachidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tapoka Ncube ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu,
muri simba rangu,
munondipa simba.
Jesu simba rangu.
Vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwei kubva kune umwe mutereri wedu.
Vawande makadii zvenyu? Makadii vateereri mose mose veStudio 7 munofarira chirongwa chezvechitendero?
Aiwa, ini ndiri nani? Ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi George Mashipe.
Tinokutambirai vaMashipe, tiudzei kuti mungabatsirwa sei?
Ndaitawo mubvunzo uri kundinetsa pa uri kuna Mateo chapter 5 pavhesi ya29 navhesi ya30. Pavesi ya 29 pane mashoko anotaura achiti kana ziso rako rerudyi richikutambudza kana kuti richikugumbusa uribvise urirashire kure newe. Pavesi ya 30 potaurwa rwaruoko. Saka ndaida kuziva kuti Ishe Jesu apa vaireva here kuti iziso chairo kana kuti ruoko chairo kana vane zvimwe zvavaireva. Kana riziso chairo, chii chinotadzikwa neziso rerudyi, chisingatadzikwe neruboshwe, chinokonzeresa kuti rerudyi roga ribviswe. Sei Jesu asina kuti abviswe ese ari maviri, number one. Number two, kana kuri kwekuti iziso raichokwadi rairehwa kana ruoko chairo rwairehwa. Ko sei tisati taona munhu mumwe chete zvake atabviswa ziso kana ruoko nokuti ruri kumugumbusa. Ko, alright, kana risiri izvozvo zvairehwa naJesu, saka Ishe Jesu vaireva chii chavaifananidzira neziso, chavaifananidzira neruoko rwerudyi. Ipapo ndopandoda kubatsirwa vahwande.
Tabata mufundisi Kenneth Mutata kuti vatibatsire. Tinokukumbira kuti mubatsire vamushipe nemubvunzo wavo uyu Reverend Mutata.
Va George Mashipe vari kuvhunza mubvunzo wakakosha kubva mubhuku raMateo. Mavara echiGreeki aripo anoti kana munhu ziso rake richimugumbusa. Vara rinoshandisiwa rinodudzigwa rechirungu kuti stumble, asi vara iroro pane dzimwe nzvimbo rinoreva kukundikana kana kuti chivi. Saka rinoti kana ziso rake richimukanganisa ngaaribvise. Inyaya inoshandiswa kana vanhu vachitarisa zvinyogwa zvenguva inonyogwa bhuku raMateo kuti hakusi kunyora kwakajairika. Rinoshandisa yatingati extreme language. Vanoongorora literature inguva iyoyo vanoona kuti zvakanyogwa mubhuku iri pamvhesi irori zvakasiyana nemanyorego anoitwa mamwe mabhuku enguva iyoyo. Vanozoongorora kunyora kwaJesu vanokutaura kwaJesu apa vanoona kuti pakashandiswa mutauro wakavandika kana kuti yatingati hyperbole, nzira yokutaura nayo kuti vanhu vavhunduke zvikuru nenyaya yakakosha inenge yaiswa pamberi. Anga asingarevi kuti vanhu vabvise ziso kana kuti vagure ruoko kana kuti vabvise umwe mutezo womuviri, umwe mutezo wechisara. Mashoko anotaridza kuti nhau iri kutaurwa pano yakakosha zvikuru zvokuti munhu unofanira kuitora neseriousness yairi kutaurwa nayo. Ndokusaka pachipowa mucherechedzo wakakura kudai unohlisa kana munhu akautarira. Jesu vari kuti tikunde chivi zvinotsvaka mweya wokutarisisa zvikuru, zvinhu zvinotikonesa kufamba nzira yekururama. Zvinhu izvozvo tigozvisiya chero zviri pedo nesu, zvakakosha zvakaita seziso, zvakaita seruoko, zvakaita senhengo dzomuviri. Zvinotsvaka kuti tizvirashe zvinhu izvozvo kana zvichitibvisa pedo naMwari. Kana muchirangarira mashoko anotsinhira, mashoko ari kuna Mateo 6 verse 33 anotiwo tsvakai umambo hwokudenga zvimwe zvinhu zvose zvigowedzekwa kwamuri. Nyaya iripo ndeyekuti singwisingwi yomunhu urikutaurwa naye muna Mateo ndeyekuti unoraramira kutsvaka umambo hwamwari. Zvimwe zvinhu zvose ozvisa padivi zvinozovuya hazvo. Saka nyaya iripo ndeyekuti hapana chinhu chakakosha muupenyu hwomunhu choungati ichiregai ndirambe ndichitevera ichi chero ndikarashikibwa noumambo hwamwari. Nyaya iripo ndeyekuti panopowa mucherechedzo uyu mukuru kuitira kuti vanhu vazive kuti nhau yokururama inotsvaka kuti tisiye zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvakatikoshera. Vawande
Reverend Mutata, tinokutendai zvikuru. Tinoimba kuti vamushipe vanzwisisa tsananguro yamavapa. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. ZANU PF yo ramba kuti nyaya yekuti pane munhu aityisidzira nemabhambo ine chekuita nekusagadzikana mubato iri. Asi vamwe vanoti bato iri rine nhoroondo yekushandisa nyaya dzakadai kana riine vamwe vanhu varinenge richida kubvisa pazvigaro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wamukela kustudio 7 ngesonto mhla zintathu kumbimbitho 2024 mukips tube. Endaweni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eBotola Falls.
Izaphu yilo ibandla eliphisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa ngokuhulumente. Sikhona sinanzelela ukuthi mhlawumbe kukhona esingakwenziwa ukuhle okwenza abantwana sifodele.
Amabandla aphikisayo athi kawanyamalalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Bengaparticipate kuma-election sebethola okuhle.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi kasabonakali kwezombusazwe amabandla aphikisayo ngoba adinga imali. Salathule lezabatsha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulikhangelelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu eVictoria Falls kulandela ukwethuselwa ukuba kule bhomba ethiwe eVictoria Falls Airport. Uhulumende uthi uMnangagwa uza kuthula amazwi aqakathekileyo emhlanganweni lo ohlaziya ezokuphehlwa komlilo kagesi lokunye. Wehluleka uyafika emhlanganweni lo sokuthule umbiko wafakwa ebulenjini ngozibiza ngokuthi nguJodo esithi kuthiwe ibhomba emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls. Indizamtshina eyayithwele uMnangagwa yagcina ibuyela eHarare.
Kathi seKZN kumanifesto lonke ye-EFF. Sithe suka khonaphana sabuya back ngkhaya. Unfortunately, salahlekelwa ngama-fighters ethu ayi-2. Namhlanje
izaphu yilo ibandla
eliphisayo. Namhlanje sinqoba omunye wethu kodwa hayi kade kungayisiko ukuthi nje usithile ngokuthi kade egula. Lo munye nje wasichiya ngelokho zengengozi yemota. So sikhona sibila sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama structures.
Ni abantu bathule vele sasabonakali ukhetho sokudlula la kuthatha lokuthathayo la chapans.
Ah sikhona hayi ngijwa abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esuke iyaphazamisa iyona leyo ama infighting. Abe CCC iyo ecini overshadow abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto lezi inhlelo ezenzakalayo. Thina sibhizi siyakha ama structures ilizwe lonke. Kade se Mondoro the other day and SG wethu kade se Maswingo. Next week I think was a Victoria Falls. So siyayenza ama programs ukuthi thina esingakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizama ukuthi thina siyenza lokusenza lokuthina siyakha ama structures and also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono. And njalo siya ku ncoma nasi ubone ukuthi whether i government kumbe ngenye opposition so thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i government yibo abantu abakhanya ngama media houses eZimbabwe amanye acover such people thina basikhavi ngoba asithethisi that much
ye kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kuveza ukuthi lisebenza lezandla
hayi akutsho akutsho konoko vele abantu bahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-CCC labanye bandicampaignile besithi mina ngiyindose iZANU-PF kuyikuthi mina nzange ngenze i-interview enjalo kodwa mina into engayitshoyo ukuthi mina amboni kulo ncedo ukuthi nxa amboni into embi ngithethise upresident welizwe I'll rather put a proposal, even request a meeting, general leader of opposition. Ngiyefaka ama position with the president. Mina mbone ngane ulahleke lapha lalapha lalapha. Ngoba after my elections, azange sibone any one of us, ama leaders, kumbe opposition, eyamsu president, ekhothi yathi hayi kakhethwa ngakuhle.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, oxoxa le-Studio 7 ese-London. Udaba lapha akhuluma ngalo ngokuthi amabandla aphikisayo athi kawanyamalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye. Athi kunzima ukwenza imikhankaso eminingi ngenxa yokuswela imali njalo locuku lukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ibandla eliphikisayo lithi amabandla aphikisayo kodwa ibandla elibusayo lithi amabandla abusayo aphikisayo amaningi adinga imali kumbe okungabanceda empilweni hathi ukulela okufiswa ngoZulu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mthulisiyana na webandla lezaphu lo usimbalana ngunobhala jikelele wezaphu.
Izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokukwenziwa ngokhulumende. Sibhalele uMnangagwa incwadi simtshele ukuthi into ayenzayo lezi nduna asivumelane layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adresa sitshela abantu ukuthi khona siya ngaphi. Lo Mnangagwa simkhumbuza ukuthi lokhu akwenzayo kayisikho. Khathesi sine-program esiyenzayo siqoxa abantu abatsha ukuthi batshengisele ukungaphatheki kuhle ngohulumende ngaphansi kwe-hashtag ethi 2028 is too far. O 2028 ukhathana. Ngoba sesiqala iprogram yokuthi siqoqa abantu beZimbabwe sithi khona kasifune ukuthi uhulumende lo khona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze ke sifike ku 2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo awukambi ngendlela kodwa kukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe siyabamela abantu obahlukuluzayo siyabakhulukela.
Kodwa abantu bathi phela kuma-by-elections abazange bekubone izapho abazange beyibone kuma-by-elections ngakho-ke basekela izanu ngokutsho kwabo
umuntu otsho njalo uyabe ngelaqhingisa ama-by-election esingangenanga kuwo yilawa okucina owine khona uGeorge Zuma labanye wonke ama-by-elections abekhona sivela ku-elections sikontestile impumla yakhona kokulwa isegcekeni sizange lakhandidi futhi eBridge West eyomama uTorres so sikhona siya contesta uhlupho wabadube uyakwazi ukuthi ungena kukhetho noma-election kuyadula ukubhalisa u-MP kuyadula ukukampaigna so sinanzelele ukuthi mhlawumbe abantu kukhona esingakwenzi ukuhle okwenza ntu bangasivoteli sangena ku-drawing board kukhona esikulungi 2023 singenile abantu abasevotela ngendaweni eziningi wayenziwa i-by-election sangena futhi abantu abasevotelanga so angazi ukuthi othe kasikubone ku-by-election uyabe sitsho ngapi ngoba wonke ama-by-election besikhona.
Umnumzana Mthulisiyana na ngunobhala jikelele webandla lezaphu bexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Okubandla lezanu-P F umnumzana Kutambusaka uthi amabandla aphikisayo aphanda imali kwezombusazwe.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi i-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhayela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate wenza ukuthi bebe-part of i-Poland ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hhayi singaba-part of i-Poland. lati siyakwazi ukuthola izimoto. So injongo ngeyokuthi bengasutha njani bengadla njani, aso injongo yokumuva ilizwe lisiya phambili. Njalo labo nxa besiyakukhetho abakhayeleleli ukuthi bewine, bakhona nje ukuthi besikhukhumise izikhwama zabo kuphela.
Yihutukula abanye abathi okwenza bekakwezigonokho besabe badlala ezanu PF lokucuka okunye okumangalisayo, njalo lincindezela uZulu. So babe sesaba phela bathi ah lapha kulobu zimo, njalo bala mali
hayi iqathile ukuthi akula muntu esaba ibandla. Ungalesaba njani after election ngesikhathi siqakathekile se-election ungalesaba usiya contesta? Nje siyakwazi ukuthi bona bathi uthi olebhora ngomakwayo. Izanu PF ngatsho isihlupho ongamabandla okuncane lokhu ukuthi kube njani. Na siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenzela ukuthi kube le democracy. Akula nto bangayesaba nje kubandla leZanu PF. Njalo abakwenzayo ongafuna imali kuyini after election? Ongafuna imali kwenzakala during election. After election kumele kuphela besebenzele uZulu, bekhulumela ivoice yabo izwakale, beattend la ama programs enze ukuthi ilizwe liye phambili. Akula engingabona ukufuna imali. Njalo iZanu PF abayesabi banga asibo magwala ukuthi uthabe ngesabi iZanu PF yokuthi ngesikhathi siya campaign abaye bekhona besithi sivoteleni bese bezayisaba sesiqedile njalo.
Lo ngumnumzana Kulam Sanka obexoxa le Studio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo, sesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu namhla kwele Gibhite lapho kukhulunywa ngokumiswa impi esabekayo phakathi kwele Israel labamele iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Lokuqhubekela phambili impi kwele Ukraine, ilizwe leli lisithi seliphelelwa izikhali. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Sigcina amasiko
wena,
owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko wena,
sigcina
isizwe ezamasiko. Kuzamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke. Namhla sikhona ngale lapho ke okule inkosi uphunelani lobhengula wagidwa umdeni wakwaKhumalo uba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Sixoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana Bonman Khumalo. Khumalo, uzawamukela kuhlelo kwakho.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Ye, sizokuthiwa ke selilungiselele ukuya kodakamela. Kulani khona ngani?
Wethu impahla mhlonishwa siya khona kodakamela. Udakamela iFriday ka-5 April kuyilecture, kuyimfundiso nje, imfundiso ngembali yethu singamaNdebele. Bese kuthi u6 ke sokulusuku lwemgido, kube losuku lokupha iziki inhlomelo kulabo abantu abenze kahle esigabeni njengalokhu enza kumnyaka ophelileyo uHindulu Dakamela. Hayi, kuyadliwa, kuyafundiswa, siyagiya, siyasina kumnandi kunjeya.
Yikhangelo labo ukuthi bathole imhlomelo ngabantu abanjani, izicoco lezi kume njani?
Bayakhethana bona. Umuntu mhlawumbe ofuya kuhle kakhulu, onakekela izifuyo, umuntu olima kakhulu, abantwana abenza kahle ezikolweni kusports, abantwana abenza kahle ezikolweni ngezifundo nje zeklasini, yibo labo abantu abaphiwa imivuzo. Kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi abazinikele emsebenzini abayenzayo.
Ye, uqade kangakanani khonokho?
Lokho mhlonishwa kuyakhuthaza abantwana ukuthi uma ungela moya ukukhompyutha ukuncintisana labanye abantu uyasuthiseka loba yisiphi izinga okulo. Kodwa uma lisenza into ngokuncintisana, wonke umuntu ufuna ukuthi ayintamba abe ngunumber one. Yiwumoya omuhle lo esifuna ukuwufaka ebantwaneni ukuthi bathi excel in what they are doing, baphumelele ezifundweni laba aba-intelligent, laba abagudwa balesipho se-sports baphumelele. Ngoba kuyakhuthaza. Nxa kungekho ukuncintisana, abantu abakhuthali ukwenza izinto. Kodwa umuntu ungafaka ukuthi kwele competition kulo mvuzo, umuntu uyafaka amandla entweni ayenzayo. Kuyasithuthukisa isizwe lokho.
Ye, lo ngubaba uBonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa umdeni wakwaKhumalo, uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungajoli kusasa ba.
Ngiyabonga kakhulu Mthembu.
Ngiyabonga ubaba mkhulu, babelobola
usenzi.
So isikhathi sezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
ngikudibana kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sonke.
Usiphatheleni mfundisi.
Kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abaningi nxa sikhuluma ngenkonzo kumbe ukuyakhonza. Lolu ludaba lomnikelo kumbe ukukhupha njalo kwechumi. Abantu abaningi ngenxa yokuba bahlangana labantu abacina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhipha izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze, basuka balimali kakhulu. Ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga-16 sibala uverse ka-1-2. Ukhuluma ngomnikelo mayelana lomnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu. Yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatiya ukuba akwenze. Ngosuku lwakuqala maviki wonke yilo lalo wenu kabeke eceleni imali ethize kusiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzikwayo. Siyananzelela lapha ukuba uPaul wayebhalela abazalwane baseKorinti ekhuluma labo ngodaba lomnikelo. Ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo. Okokuqala okungcono ngekho mgceke kuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-Testament elitsha, ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu. Ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-Testament elidala. Njalo sinanzelela ukuthi kuleli Testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana loThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala. Abantu babeletha imbuzi, abantu belethe izinkomo, abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo. Kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owabakhona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu. Ngakho kutsho ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha, wanikela umnikelo owedlula owethu sonke. So ngakho ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela kalandanga ukuzonikela ukuthi azathethelele izono zakhe, kumele alethe olunye ulutho. Lokhu sokwabhadalwa nguJesu, sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukaJesu Kristu. Kodwa ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesibanga balesivuno uNkulunkulu wayesithilethani izivuno zenu zokuqala kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokupha asenzele khona, ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu. Ngakho siyabe sibisela kuye, nxa sinikela sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo, njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo, yonke into esiyitholayo ayisitho ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu, kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe nguThixo.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilo nalo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngemnikelo. Ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu. Ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga. Asithandazeni. Baba, igama likaJesu khulumisana lathi enhliziyweni zethu ukuze Baba konke lokho esilakho sikulethe kuwe. Sibonga njalo singabantu abakwazi ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe. Sibongile Baba ngegama likaJesu. Kusisa abantu abakho abalaleleyo, sizahlangana njalo ngevikelizayo. Amen. Inkosi libusise. Asihlanganeni ngevikelizayo, sikhuthazana njalo ngombhalo.
Lobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli Nkomo, sike sizwe ukutaboka ngcube kuhlelo lwabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namuhla sixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso yeScience of Hope Trust. Exoxa ngodaba lokuthuthukiswa kwabakhubazekileyo ukuze abathole imitshina abayidingayo.
Ukukhipha i-value added tax kuma assistive devices yinto e-right kakhulu eyenziwe yi-Ministry of Finance. Nxa sikukhangele thina abantu bayasebethenga impahla leyi ngentengo eziphezulu. So nxa sikhangele ukukhishwa kwayo i-value added tax leyi, sibona ukuthi intengo yangkhona izabe ilokhwe iphansi.
Okusetshenziswa ngabakhubazekileyo lokhu okuthiwa ngama-assistive devices kugoqela imitshina iphi?
Sikhangele izinto ezincedisa umuntu ukuthi ephathiseke empilweni yakhe. Sikhangelele ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle endlebeni uyabe ezathenga like ama-hearing aids. Abanye abangaboniyo bahamba ngama-walking sticks, abanye basebenzisa ama-wheelchair, abanye basebenzisa imitshina ye-braille ukuze bekwanise ukubala. Nxa sikhangele umuntu ongaboniyo, nxa kule text laphana ebhaliweyo printiweyo ngama-printer ethu lawa yena yabe ngaboni, yabe senida o-braille. Lezinye izinto nje eziyabe zinceda ama-alarm akhulumayo for abantu abangaboniyo, izinto ezinjalo. So ama-assistive devices lawa ancedisa abantu abakhubazekileyo ukuthi nxa bephila on a day-to-day basis bengabi lokudependa kakhulu kwabanye abantu, kodwa bekwanise labo ukuthi bebezenzela izinto zabo. Nxa sikhangele izinto ezinjengabo-braille, umuntu abe sekwanisa ukuthi ezivalele izinto engazange ebize omunye umuntu ngenxa yokuthi kaboni.
Ngalesi sikhathi intengo yempahla iqhubekela phambili ikhwela eZimbabwe, isinqumo esithethwe ngohulumende lesi siphathisa kangakanani abantu abakhubazekileyo ikakhulu abasakhulayo?
Le ekuthiwa yi-economic cost of disability, sibona ukuthi kulezinye izinto eziningi abazithengayo. Nxa ungakhangela umuntu for example ongahambiyo, uyabe kwalisa ukuthi maybe kwesinye isikhathi uthenga ama-adult pampers, uthenga lazo ezinye izinto zokuthi zimncedise ama-catheter lani okuyabe kumncedisa. So at the end of the day abantu laba aphila bele member ele disability bayaspenda more money. So nxa sesikhangele vele yibo abacina sebehlupheka empilweni. So nxa singakhangela abantu abatsha, sibona ukuthi bona basasesikolo njalo bayabedinga ukuthi behambe emsebenzini, but nxa izinto lezi zidura uyabe ngasakwanisi lokuthi efunde eyenzeni ukuba included nje kusociety.
Sibona njalo liqalisa uhlelo elithi yi-campaign against budget-related communication pollution. Uhlelo lolu ngolwani luphathisa njani abantu
ukuthi babekwazi mayelana le-national budget? Njalo sibakhuthaze ukuthi bedinge i-information kumbe ulwazi olweqiniso, njalo ukuthi betshele abantu iqiniso. So nxa singakhangela kwesinye isikhathi sikhuluma ngendaba yethu le yama-assistive devices, lizathola ukuthi intengo le kumele iyehle nxa kuyukuthi abantu abade bethengisa ama-assistive devices kade sebekhwezile. Kodwa uzathola ukuthi ama-prices lawa azagcina selokhu esenjalo, bethatha i-advantage yokuthi umuntu okhubazekileyo yabe ngakwazi ukuthi i-VAT le isikhitshiwe.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye-Science of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
Sawubona kulo Thabo Kancube, ungathinelwa kusasa jahala kithi. Wezemidlalo intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njani nje usajulela ingxoxo ayenze lwaye ngumdlali womdlalo wenqindi uMeluleko Ndlulube. Wakhangelwe ukuba uzakwenza izimanga ngesikhathi esakhula, kodwa wagcina ejiya umdlalo wenqindi ngoba engatholi imidlalo.
Umgrube uqale ukudlala umdlalo wenqindi ngo-2003 leminyaka elithumi yokuzalwa, lapho abekhona lilunga leqembu elizilolongela eChaka Youth Center elokitshini laseMakhokhoba. Ngalowo mnyaka uhle waphatheka kumncintiswano weZimbabwe National Youth Games oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo, lapho athole khona imendulo yombala wesiliva. Uthe esethe hluthu ube yingxenye yeqembu ebelimele idolobha lakoBulawayo kumncintiswano ofanayo oqhutshelwe edolobheni laseMarondera.
2009 Marondera kuma-National Youth Games. That's why abantu abaningi abaqhasa ukumbona khona, abaqhasa ukubona
ukuthi hayi khathi umfana lokho kulesiphiwe singaka seboxing ngokudlala kwami khona le Marondira 2009 National Youth Games ngabuya le gold medal sahamba kuma Champions of Champions around bo November December khona afika ngaba yichampion yephini wedivision by that time ngangoya 45 kgs. I-first weight yami it was 25 vele kwakukhatshana iphini weijanga abantu abalula the sesifika ku-2010 ngadlala ama-national youth games eHarare ngabuya le gold medalist futhi again.
Ngemva kwalokho umqeqeshi kangulube umuye uPhilip Striker ukhethe ukuba ungulube echiye ukulwa eli amateur abe li-professional njalo uthi lokho kwamlethela ubunzima obukhulu.
Around 2010 uPhilip Striker decided ukuthi thina sijoyine professional boxing ngoba lathi sasesizibona singabantu ukuthi hayi lathi sesingakwazi ukudlala ku-professional ngakuthena lo ufana wangidlala leko kuthiwa ngontando sibambe sadlala 1-1 sahlala isikhathi isitrainer singatholi ivili game ngahlala sibili isikhathi ngingadlali boxing eringini trainer trying to find ama sponsors trying to find ukuthi yami ngathola njani igame as a professional box uyihlula. So i-second game yami it was 2018 anzange nganza kuhle because umuntu engangidlala laye wayesedlala kakhulu amagame e-professional mina ngase nama brackets. So that's where i-2018 engaluza khona i-hope about boxing.
Ukungadlali kutsho ukuba ungulube ubengaselayo indlela yokuselela imuli yakhe wasekubona sekufanele ukuba adinge umsebenzi.
Unfortunately hayi izinto zange zihambe ngendlela esifuna ngazo kwesinye isikhathi waswelakala ama-sponsor waswelakala into eziningi ngabe sengidecide ukuthi jona ngani-boxing yali-sporti ebesisegazi mana lami ngingumuntu ngizamazame ngidinge something okokwenza ukuthi lami ngiphile just because i-boxing ayisangiphilisanga ngendlela engangifuna ngayo. Kwakuyisifiso sami ukuthi lami ngabe ngiyadlala ngifana nabo-Mayweather kodwa zange unfortunate ngalitholi ithuba lelo. So ngadecide ukuthi hayi no, let me find a job because by that time izinto zakhona zazinzima because ngiyabe imali lengifide ifamily. So kwakungasakwanisi ukuthi ngibuyele ku-boxing just because ngase ngindefamily. So that's why I come here to Highlanders ngafika ngaqhatshwa lapha Highlanders as grounds me.
Ungulube wayafikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili mhla zingamashumi amabili lesithupha kuyona le nyanga kaMbimbitho wothi kuyisifiso sakhe ukuba ngabe umdlalo wengqindi uyavuselelwa ufane njengakudala. Lapho athola khona ithuba uyavakatshela amaqembu awomdlalo wengqindi endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo ancedise ukuqeqesha abadlali ikanti lalabo abamlanda lapho ahlala khona uyabancedisa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyakholo Njanji, ungathini lokusasa ake sizwe ezomculo.
Cholulu, tina siya tanda, uipinjia mistandwa sa.
Sarbonani balaleli labalande libe Studio 7. Ikamalami mna ni umeru si kumalo umhlabeleli we jazz, afro jazz, actually let me say. Ngithanda ukuthi ngilibingelele lonke ngithi linjani ukuphila. Mina ngihlabelela ngikhona apha eZimbabwe eHarare, just to be specific. So gathesi ke ngisestudio, I'm actually preparing ngiyalungiselela ngathi mina ngesikhiwa i-single engizayiletha umnyaka ungakafiki phakathi laphakathi kumbe ngithi kuboJuni khonapho lizabe selilawo umculo ovelela kimi. Mina hayi ngilithanda lonke ngithi ngali ngaba lokulalela okuhle okwathesi ngithi lisale ngenjabulo enkulu uNkulunkulu alibusise lonke.
Solo lo vengino malume wako telling me of the party has baby ansala de kaya Sinasya fasa, we pinjia mistando sam. Otando lo amigo estandra, is like pure silver. O mama wa kostando sam, say, there's a stability come.
lo umculo ke wakhumalo kuya kukhumalo phela indoda eqhasa kudala ukucula kodwa ke siyambonga kakhulu singagqibi uhlelo lwethu namhlanje wothi sikhangele bese lazo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangele ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elethiwe eVictoria Falls Airport siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olubalisa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe.